Vachitaura nevatoriwe nao mushure mekunge vapinda musangano weSADC organ track of politics, defense and security uyo wakaitirwa padandemutande virtual meeting mechitatu manheru. Vamasisi vati Zimbabwe yakafanira kutora nzira yakatorwa neLesotho makore mashanu apfuura.
Ndinotarisira kuti nyaya yeZimbabwe ikwizwe kuSADC kwete kutroika. Zimbabwe yakafanira kutevedzera gwara rakatorwa neLesotho makore mashoma apfuura.
Mumakore mashanu apfuura, Lesotho yakaturira SADC nyaya yekusamira zvakanaka kwezvimatongerwo enyika munyika iyi. Mushure mekurayiwa kuvaimbo wemukuru wemauto wenyika iyi vamaparangwe muhau muna 2015. Vamasisi vakati vakatarisira kuti Botswana ichashanda nesimba kuti kuende runyararo uye remekedzo yekodzero dzevanhu munyika dziri muSADC. Panguva iyo vari panyanga sezvo nyika yavo ichizivikanwa nekuremekedza kodzero dzevanhu.
Botswana yakazvimirira kuunza shando kuSADC uye ini pachangu ndichashanda nesimba kuti kuve nerunyararo muSADC. Ino inguva yekuti titaridze vamwe vedu kuti utungamiriri hwejekerere uhu Botswana inozivikanwa nahwo.
Masangano akawanda kusanganisira reSouthern Africa Trade Unions Coordination Council kana kuti SATUC, iro rine nhengo munyika gumi neina munyika gumi nenanhatu dzinoumba sangano reSADC kusanganisira sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU, ari kushora kumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe. Munyori mukuru wesangano iri Muzvare Mavis Kuhotsitse vaudza Studio 7 parunare kuti sangano ravo richabatsirana nemasangano anorwira kodzero dzevashandi munyika mukumhangarira Zimbabwe kusangano revashandi pasi rose reInternational Labour Organization kana kuti ILO.
Hatizi kufarira matanho ari kutorwa neSADC mukugadzirisa mamiriro ezvinhu muZimbabwe. SADC yakafanira kutora matanho anonekera senzira yekuti kodzero dzevanhu dzichengetedzwe. Nokudaro tichaita mushandira pamwe nemapako akazvimirira uye anorwira kodzero dzevashandi mukumangarira Zimbabwe kusangano rinorwira kodzero dzevashandi pasi rose reInternational Labour Organization.
Asi vanoona nezvekurongwa kwemabasa mubato rinopikisa reMDC Alliance mudunhu reBotswana iro riri pasi peSouth Africa Province vataurai mavoko. Vanoti vatungamiri venyika dzemuSADC vanodya mundiro imwe chete, ndosaka vasiri kuda kuomesera mumwe vavo vemuZimbabwe vaEmerson Mnangagwa.
So these people kana vachida kuita mapolitics avanhu anoopresa vanhu vanotodya nemaSADC leader. That is why maSADC leaders I cannot say anything. Vanenge vakangonyara.
Nyanzvi munyadzi dzematongerwo enyika uye vari mudzidzisi vemitemo paGaborone University College of Law and Professional Studies vaCharles Kungwengwe vaudza Studio 7 kuti kuisa nyaya Zimbabwe kuti izeiwe pamisangano yeSADC kungabatsira zvikuru. Chizvarwa cheZimbabwe chinorarama nechamuka inyama mudhorobha reGaborone vapedzi Simon Beshora vati yambiro yavamasisi ndiyo chete ingapedza mhirizhonga munyika nokuti kupedza nyota kuenda padziva. Sangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kuAfrica raburitsa gwaro richikurudzira SADC neAfrican Union kuti masangano aya apindire munyaya yekuchovwa kuri kuitwa kodzero dzevanhu nehurumende yavamunangagwa. Human Rights Watch yati pane vanhu vanodarika makumi matanhatu vakasungirwa kuratidzira kwanga kwakarongwa nesangano reJuly 31st Movement. Vanhu ava vanosanganisira munyora nemukurumbira uyo akadomwa kukukwidza mubayiro weBooker Prize Sidanga Rembwa, mutori wenhau Hope Wachimwono, mutauri weMDC Alliance Muzvare Fadzai Mahere, murungi weJuly 31st Movement vaJacob Ngarivume nevamwe vakawanda. Mudzidzi wezvekutorwa kwenhau Tawanda Muchehiwa akapambwa akarohwa kusvika itsvo dzake dzakuvara zvokuti achiri muchipatara achirapwa. Human Rights Watch inoti nyaya yekuchorwa kukodzero dzevanhu inofanirwa kuferefetwa uye kusunga vanhu vacho vari kutyora kodzero dzevanhu muZimbabwe. Asi munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko Vaniki Mangwana vaudza vatori venhau kuti hurumende yeZimbabwe haisi kutyora kodzero uye kupamba vanhu. Vamangwana vati aya mashoko ari kufambiswa nevanopikisa avo vakanzi navamunangagwa nemusvechipiri vanhu vari kushanda sematororo muZimbabwe. Musangano wesandi kwepa goro kutanga mswa 10 kusika 17 Nyamavuvu uchitirwa padande mutande apo parikutarisirwa kuti mutungamiriri weMozambique waFilipe Nyusi vatore usachigaro wesadik uko vamasisi vatore usachigaro wesadik Troika. Ndakamirira Studio 7 Mukhaburoni Botswana, ndini Singirai Madondo.